Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 2 Mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Mukoma wavatakudzwa ngadzivore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka, kunyange hazvo vana chiremba vari kushanda nesimba. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanikwa vaine mhosva yekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu nematatu emadhora ekuamerica, kana kuti US$333,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukoma wenhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzivore vanoti munin'ina wavo vaDanford ngadzivore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka, kunyange hazvo vana chiremba vari kuita basa nemazvo. VaDanford ngadzivore vakaudza Studio 7 Manheru kuti vana chiremba vari kutarisa zvakawanda, kusanganisa kuongorora ropa rake nekuritumira kuSouth Africa nezvimwe. Takudzwa ngadzivore akapambwa usiku pamba pake muHarare akarohwa nokutochwa zvakaipisisa ndokusiya akandwa musango kuKristenbank pamuganhu weHarare neMazowe. Takabata vaDanford ngadzivore nezuro Manheru kuti tunze mamiriro akaita zvunhu.
Ari kurwadziwa, akakuvara zvakaipisisa, akanyokuvara mumakumbo ake, akakuvara mumaoko, kumusana nemuviri wose. So ari kuchema nemainternal injuries. So tirikutarisa kuti mangwana makuseni madhokota vachatipa feedback kuti what is the position, zvakamira sei.
Pari zvino hapana chavati vakuzivisai pamusoro pemamiriro akaita muviri wake?
Havasati, because vaita vatora blood vanganyanyaro kumalebu kundotesta kuone kuti zvavakamuinjekta zvinhuka zvakamira zvakadii. But zvakare vari kutora futi rimwe blood futi obva varitumira kusouth Africa, so that paite machecks maviri muno muZimbabwe nekusouth Africa. Then X-ray ichabuda futi mangwana kubudisa kuti izvo zvakamira sei.
Pane vakambotaura naye kana kuti akambomufonera vachimuyambira?
Vakaenda kumba kwake, vakasvika vakawana munhu waanogara naye, vakati izvo tiri kutsvaga kutakudzwa ngadzore, ane chikwereti kubhengi. So iye paakasvikawo achibvunza, achiudzwa nyaya iyoyo, akabva angofungira kuti ndofunga estate, because munhu asina chikwereti kubhengi haana kubva aita chikwereti. Even kana pere chikwereti, bhengi yaringi rinofora kuti bhengi ribve rauya kumba kuma after hours. Akabva angofunga kuti hatingi ichi manhu wegavhairi zvimwe vadini vauya. So akabva atoa leta onarable mamombe. Onarable mamombe akatoti kwavadii kubva pamba, but nenyaya yekuti iye anga atori mumba already, and anga asiri shuwa manje kuti paapinda hapana amuona yedu. So akabva audza gandingorara. So makuseni ndopaabuda, achingobuda gate ndopaona vanhu vaya vakakomba the whole yard vaende mota 6.
Mapurisa akamboziviswa here, vari munyaya iyi here mapurisa?
Handisani ndaziya, haine zvangu samukoma wacho ndanga ndisine nechokuita nemapurisa. Reason being, ndinoziya nhoroondo nehistory yemapurisa. Zvinhu zvakadai havatosungi munhu adini, munhu aabudhakta vanongotosunga victim yacho zaidekusunga vaabudhakta. So effort yangu neefort yavanhu vese yange iri yekuti munhu arapwe, apore, aone kuti haana kukuvara zvakaipisa here. Zvemapurisa tingazongoitawo zvedu, but maonera mwe kupedza nguva vanozivana vanhuiva because hapana history yarakamboziva vanhu vakaupdaitwa vakasungwa vanhu vacho regai tomboona ipapa because mapicture ari kutenda muchivhitivhiti kwese kwese yevanhu vari responsible ende vanozikanwa so toitarisa kuti mapurisa vatadini vachaongorora vosunga asi ipapa kuti mapurisa vasunge havafaniri kumirira kuti isusu tiende kumapurisa kundomangara zviri kutozikanwa munhu aakudhakirwa akuwadzwa ainjektwa so vanofanira kungosunga zvisingi neinformation yavainayo
mapato ezvematongero enyika pane vakambotaura nemivo here pamusoro penyaya iyi
hapana tangoona welead Linda Masarira uyo anotungamirira pati yelead achitongohumana instead yekublema regime autoblema munhu aakudhakirwa so unoona kuti hapana mapato yakafanana Zimbabwe inenge nebato wati triple C rine zvido zvevanhu rinekodzero dzevanhu handira kana kumboona even party imwe zvayo yareleasa statement condemning zvaitika including iyo sanupepa chezvayo
avo vange vari vadanford ngadziore vachitaura nestudio 7 pamusoro pemunin'ina wavo tafadzwa ganziore ari muchipatara studio 7 yakaudzwa nezuro kuti vapurisa vakanga vasati vapirwa nyaya iyi Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanika vaine mhosva yekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu ane makumi matatu nematatu emadhora ekuamerica kana kuti US $333,000 goridhe iri rakanga richienda kuDubai vachuchusi veNational Prosecuting Authority vanoti muzvare Rushwaya vachagara mujeri kusvika musi wa10 mbudzi apo vachazopiwa mutongo wemhosva yavakapara mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti matare anofanirwa kushandisa muzvare Rushwaya sechiratidzo chekuti kuba upfumi hwenyika hakubvumidzwi
hapana anganyatsokuziva kuti zvichafamba sei nekuti kubva musi waabatwa aine gold paairport nyaya yacho hainyatsikunzwisisika kuti iri kubva kupi ichienda kupi dai anga ari mumwe munhu akabatwa negold iroro asina waakaziva mudamirana naye angadai akaitwa kanyama kanyama asi Henrietta akatombobva apiwa bail ipapo ipapo vanhu vakazochema chema akambodzorerwa akazobuditswa abva hanzi futi zvekare adzoka kuita president weZimbabwe Miners Federation akazobuda futi mumagold mafia saka hardcore criminal yekuti anofanira kupiwa mutongo wakaomarara chaizvo kuti vangade kuzopara mhosva yakadaro vatye kuti handidi kuzoitwa zvakaitwa saHenrietta Rushwaya asi tiri muZimbabwe nekuti dzimwe nguva mitongo inobuda kumatare edu unokatya mara kuti zviri kumborevei
dambudziko rezvicherwa ratiri kuramba tichiona iri ringapedzwa kana kumiswa sei vamaguhu
tichitarisa kuti chii chinofanira kuitwa kupedza dambudziko remaleakages emaminerals chekutanga hurumende yacho inofanira kuva necapacity yekutenga maminerals kana kuti vanofanira kuvhurira private sector kuti itenge maminerals but vachitenga nemari yepamusoro mari yakafanana nemari inonotengwa nevanhu vari kunzvimbo dzakaita sana Dubai vari kunana Cape Town vari kunana Joburg izvozvo zvinoreducer risk yekuti munhu achiti ndiitakure gold kupinda naro mundege kuenda naro kuDubai iye achiziva kuti akaritengesa kufidelity muno muZimbabwe anongowana mari yakadaro minus macost endege eaccommodation risk yekuti unogona kutorerwa goridhe iroro all those things saka hurumende inofanira kuti itenge maminerals kana kuti inofanira kutendera private sector kuti itenge zvakafanana nenyaya dzelithium kune vanhu vari kukwanisa kuchera lithium kunana mberengwa kunana bikita kunana mutoko vanhu ivavo havafaniri kunzi macriminals vosungwa votumirwa mapurisa nepfuti kuti siye zvamuri kuita mukana wokuti mazimbabwenzi vabhenefite kubva kumaminerals avo mukana werural development nekuderedza urombo munyika. Saka hurumende inofanira kugadzira maframework ekuti vanhu vanokwanisa kuti vaite vachere zvicherwa izvozvo vozvitengesa zviri pamutemo. Maprize acho asave maprize eudzvanyiriri, asi ave maprize ekuti vanhu vanoenda vega nechido chavo kunotengesa kunana MMCZ nemamwe mapazi akadaro.
Asika vamagou, tinoona kuti pose pane zvirongwa zvinobetsera vazhinji hapashaikwi vanovhura nzira dzavovo dzekuzvibetsera voga neparutivi. Vangaitwa sei vanhu vakadai?
Kana pachiitawo nhunzva tunzva dzinoda kuramba dzichitora maminerals emunyika dzichibuditsa kune dzimwe nyika, vanhu ivavo vanofanira kuitwa muenzaniso wekuti havazombofi vakazviita futi. Izvi ndo zvinoita kuti hurumende iwane mari, kuti hurumende ifunctione, kuti tive nemahospital akanaka kunana zvishava nemutoko wange Binga. Hurumende inofanira kunge ine mari. Mari iyo inobva kupi? Inobva kuzviwanikwa zvenyika izvozvo nemamwe maservices anenge achiwanikwa munyika. Saka tinofanira kuti mineral chive chiyerwa chekuti achingobudi munyika zvisiri pamutemo. Saka hurumende chekutanga ngaigadzire maframework ekuti vanhu vanogona kutengesa zvinhu izvozvo kuhurumende kana kuprivate sector zviri pamutemo. Uyewo mutemo unofanira kugadziriswa kuti vanenge vazodarika mwero wekuti vakuda kunobuditsa kunze vanofanira kurangwa zvakaomarara.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Musangano mukuru weSADC uchaitwa muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Vakuru veSADC vakatadza kuita hurukuro idzi nemusi wechipiri sekuronga kwavakange vaita, izvo zvakagumbura vanhu vazhinji sezvo paive netarisiro yekuti pane chichataurwa pamusoro peZimbabwe. Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zvakaitika kare zvinofanira kutiratidza kuti SADC haina zvaichaita kunze kwekuedza kuchengetedza usawira hwenyika dzemuSADC.
Ini maonero angu, pane mhando mbiri dzepfungwa maererana nenyaya yeSADC iyi. Chekutanga ndechekuti gwaro rakanyorwa navaNevers Mumba sarudzo richangopera rinotsinidzira nekuratidza nekudzamisa pfungwa yekuti sarudzo yeZimbabwe haina kufamba zvakanaka. Gwaro rakanyorwa masangano akati kuti akabvumirana navo ndokubva raenda kuSADC Troika. Handifungi kuti zvingaitika kuti gwaro iri ringotogwa, ringorashiwa, nekuti zvinenge zvicharatidza kuti basa rinoitwa neSADC rokutumidzira vanomiririra SADC kunoongorora sarudzo vanenge vasina maturo. Saka ndoona kuti pane vatungamiri vakawanda vari muSADC vangatsigira pfungwa yekuti aiwa, gwaro iri ngaritarisiswe riongororwe namarecommendations acho akataugwa ateedzegwe agadzegwe. Iyi ndo mhando yekutanga. Mhango yembiri ndeyekuti hunde muSADC mungange mune vatungamiri vakati wandeiwo vanoitawo tongi husina jekerere, vane ushamwari neusawira nevanotonga matongero akaitasana Emmerson Mnangagwa. Saka vatungamiri vakadaro hazvingaite kuti vange vachitsigira gwaro ravaNevers Mumba pachena. Nyangwe vakangogunun'unawo havo vari kuseri kwemagoni zvinogona kuitika, asi kuti varitsigire pachena zvinoti netsei, nekuti kana sarudzo yakanangana navo munyika dzavo havangadi kuti gwaro rakadaro neuongororo hwakadaro hwoburitse pachena utsotsi hwavanenge vachiita musarudzo kana biridziro yavo. Asika kana takatarisa isu vagari vomuZimbabwe vanotsigira hurumende yeZANU-PF kuda nevanoipikisa, zvavakuda kuti paite vanhu vane hana dzakatsiga. Tiri kuona pane zviri kubuda zvakawanda-wanda, dzimwe tsamba dzinonzi dzakanyorwa neSADC, vamwewo vachitaura zvakasiyana-siyanawo. Asi zvakangonaka kuti torangarira kuti makore aya akanetsana ZANU-PF neMDC 2008 deno zvekutoti deno Thabo Mbeki asina kuita usawira hwake semaonero akanga akaitai zvinzvade zvakafamba nepamwe. Saka ini ndofunga sokuona kwangu ndakatarisa mberi, pane ingaitwa inganziyo compromise zvamutongi gava zviya zvokuti handidi kuti ndigumburane nauyu, ndigumburane nanhengi, ndigumburane nanhengi. Asi compromise yacho handifungi kuti ingafadza ZANU-PF navamunangagwa. Compromise yacho nemaonero angu handifunge zvekare kuti inganzizvo kwakuitwa sarudzo idzva.
Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare neStudio 7. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti dambudziko rekushungurudzika pfungwa pamwe nekuzviuraya kwevanhu vakuru kuri kukwira muZimbabwe kana ichienzaniswa nedzimwe nyika. Ongororo yakaitwa inoratidza kuti zvinonyanya kukonzera matambudziko awa mumamiriro ezveupfumi pamwe nekunetsana muZimbabwe vakawanana. Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Kwekwerere vanoti zviri kutaurwa neWorld Health Organization hazvishamisi sezvo Zimbabwe ichitadza kugadzirisa nyaya dzezvemabasa, ukuwo kugurwa kwemichato kuchikwira gore negore, izvo zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Nhavo ndiri kutaurwa neWorld Health Organization yokuti zvirwere zvepfungwa nokuzvisungirira nokuzviuraya kwevanhu muZimbabwe vechikuru kwati wandei haingavi inonyanya kushamisa. Takatarisa matambudziko anosangana nevanhu mukurarama, kushaiwa chaiko nhamo yatinoti poverty inokonzera kuti munhu adzungaire munhu mukuru achishaya kuti muri oipachiche kudya kana chokufuga kana chokuti irarame nacho. Saka vanhu vanofila hopeless, vongozopedzisira dzimwe nguva vazvisungirira. Kare kwaiva nevaya vaibatsira vanotambura vaiitwa vesocial welfare vaya, yaiva bato raibatsira zvikuru, but iko zvino nokushaya kwenyika yose tinoona kuti department racho raakukurirwawo harigoni kuti ribatsire vese.
Dr. Gwekwerere, kurwara nepfungwa kunotorwa sei muZimbabwe?
Vanhu vanotoda kumirira kusvika munhu otomhanya chaiko nemurod kutaridza kuti hatichapanani moto, nokuti vangojaira kushinga. Kungonzi shinga ndozvinoita imba, shinga ndozvinoita upenyu, asi zvisirizvo zvinhu zvine utano. Kushungurudzika kwepfungwa chinhu chiri kuwanikwa navanhu zvichikonzerwa nokusagadzikana kweupfumi, zvichikonzerwa zvakare nokugara mhuri dzakataramuka. Idzo nyaya dzokurambana dzataurwa veWorld Health Organization. Umwe unoti aenda kunoshavashava kunyika iri kure otowana mudzimai kana murume atotorwa. Apa munhu anga achitumira mari yose yanga achishandira, zvinogona kupa vamwe shungu dzokuti unotadza kuzozvibata kana azoona kuti umwe wake wanga asina kuvimbika, munhu odini, ozvikuvadza. Nyaya zvekare yezvirwere zvinowanda, kuti munhu anokwanisa kunge aine chirwere chaparadza muviri sechiHIV AIDS, osanganazve nechirwere cherurindi chatinoti TB pachirungu, zvosanganazve nezvimwe zvirwere. Zvinoone mhaka yekuti bato reutano muZimbabwe harina zvikwanisiro, vanhu vanozoshaya zvetariro vopedzisira vazviuraya, nokuti zvipatara zvedu hazvina mishonga. Ukaendako unotonzienda unotenga mapiritsi, iwe mari yacho hauna, kana kwekuiwana kwacho kana vanoshanda vacho hakuna, kana ivo vane atinoti mamedical aid aya anongova ezita mazhinji anenge asingakwanisiri kuti abhadhare kurapwa kwemunhu.
Iyo nyaya yekurwara nepfungwa inofanirwa kubatwa sei, Dr. Gwekwerere?
Nyaya yezvekushungurudzika kumupfungwa inyaya yatinofanira kuti itarisiswe nezvayo muZimbabwe. Kuwanikwe vanobatsira tinoti masupport systems kune vanhu vamanikidzika neupenyu, vawanikwe kunopoterawo, kungavawo kumakereke, kungavawo kuvanhu vakazvidzidzira kuendera kuchikoro izvozvo zvokuti vabatsire vanhu vanotambudzika mupfungwa, vari kushushikana mupfungwa, kuti vavabetsere kuti vadzikamise pfungwa. Vanhu ivavo vari kuita vashoma muZimbabwe, uye vamwe kutoshaya ruzivo rwokuti kana ndamanikidzika ndonangepiwo. Saka tinongoti nokuenda kwamazuva kuda vezveutano muZimbabwe nezvekurarama kwevanhu veofe vakabatirana pamwe vangabatsira vanhu vanhu vakaregera kuzviuraya.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Kwekwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mumwe mukuru wemauto eBelarus, General Viktor Sheyman, vari kushanya muZimbabwe, izvo zviri kukashamadza vanhu vazhinji. General Sheyman vakatemerwa zvirango neEuropean Union pamwe neAmerica pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu. MuNewsday makare, ongororo yakaitwa neAmerica inoratidza kuti Zimbabwe iri kutadza kumisa kutengeswa kwevanhu, izvo zvakaipinza muchikwata chenyika dziri kutadza kurwisana nedambudziko iri. Gore negore, America inoita ongororo pamusoro pekutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking. Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Justina Mukoko vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaCampbell Mahadi vaiziva kwavakange vakachengetwa nevakavapamba panguva yose yavakanga vakapambwa muna 2008. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadini paStudio 7 apo tinozvimorosa. Nyaya inoshungurudza ndiyo iyo yekupambwa nekutozwa kwevanhu vanopoza bato rinotonga iro reZANU-PF rakazvigadza richisimba. Meseji yangu kuti ngaisvike kuna vamunangagwa, kuti vamunangagwa dai ari mwana wenyu anoapondwa zvakamapondirwa akaitwa seawa, maimbofila sei? Dai ari mwana wenyu wapondwa amunangagwa, maimbofila sei? Vamunangagwa taiva semunhu akaberekwa anofema oxijeni kumwana wangu. Izvo muri kuita zvinoratidza kuti mune kausatanizimu mukati, muda kupedza vanhu vese. Manje mukapedza kuura vanhu vese, munoda kuzombotonga anhu. Munopedzisira makuzvisira makutouraya nevana vechimega masara akabhuza vanhu vese vakashata pamuri. Vamunangagwa, please itaiwo zvino muchishandisa njere muchifunga kuti dai ari mwana wangu wapondwa mapondirwo aya pasina chaatadza, nekuti ari kupikisa mafungiro enyu imumu munhu watoshata. Hamunangagwa, handizvo izvi. Hamunangagwa, handizvo, please itaiwo semunhu mukuru. Mufungewo, ndoda kufungirwa.
Mamuka seva tanonoka wande vajonga nekuru yose Studio 7 kumbira kutaura pane vavo vanoi vafara emarapira veZANU-PF. Ndokumbira kuti kana vasina zvokutaura vangoti handina zvokutaura, vanokuti hei vati vanhu vari kuita mafake videos tozovavona vakamira pamachicken in vasati asotanotaura navanhu vasina njere. Ndinovaudza mamwe mashoko asingaiti asi asingatendegwa kuti timataura. Ndinotenda hangu nokuti bhati hai vandigwadza murume uyu. Voda kupinda futi zviya zvokuti vana Joana Mamombe vakaita mafake abduction vakupa mafuti. Ndinoona kuti nyika yose haivoni, ivo ndo vanovona manje veZANU kupera.
Makandiona mukoma wanduku kuri sei sei. Taurayiwo mana kana mukona zvenhingizvo vachiitawo veZANU-PF vachitaura zvavanoda kudai, so vabvunzisiseiwo pane zvavanoda kuchitaura. Vakwesenei, vakwesenei vanhu veZANU-PF bhozi, munongwarirwa kuitaura zvavanoda musingovakwesenei. Vakwesenei, vakwesenei semakonesera amuitawo vamwe, amunokwesena muita vamwe, mukwesena munhu wese. ZANU-PF vanyaya kujaira kutaura chete otobva siyana zvasingakweseni vachikuvadza kudai. So
tinotaura naLiberty Nkomo. Ndinorwadzikana zvikuru nenhau yemukuru wemapurisa. Chese chaitwa chakaipa neZANU-PF vari kuti havasati vazviona, havasati vazvinzwa. neuyu wezanpf mutauro wezanpf uyu ari kuti vezana havazviiti iye havaitizve zvokupamba vanhu vari kugadzira mavhidhiyo enhema vana vanhu vetriple c izvo zvichionekwa pachena vanhu ivavo vasori vacho vanozikamwa so chavari kuramba chii vanhu vezanu nai chii chavari kuramba izvi zvavapedyo kuti vana vezimbabwe tiite zvisina kunaka zvichazosorwa nezvimwe nyika ndatenda vamwe
anonzi marepira uyu ngaite musha vamugaba wanga vari pamazuva apera vachitaurira nyaya yekuti kusvika madhonga apera nagrisi chichatongosvika madhonga amera nyanga hawako izvo vari kupi marapira angaite musha ngaaziveti haasi mwana wezimbabwe u mwana wezimbabwe wakawanda ngaareke kuzvitora semwana wezimbabwe iko mwana wezimbabwe ariko asi nguva yewana wezimbabwe ichakwana ngavaite vamugaba vaiti hatibvi panyanga kusvika madzongamera nyanga asi vakabva vanhu ava vasiye vanhu ndio vanhu vachatadza kunakirwa nezimbabwe vachanakirwa nezimbabwe tisu ivo vachazvidzinga vachamisa havadzingi munhu kana vakatonga but ivo vachazvidzinga vega nemaitiro avo nekuti macitizens achataura vachamisa zvekuita kuti vanhu avo hachedi kuvaona ngavagara variko asi vachamisa vadaro sichavaonesa asi haa vachatiza vega munyika
pastudio 7 muri seiko inindoitwa love more zvoreva izvo nekuti mukati menyika yezimbabwe mutemo hamuna because mukaona maroverwo ari kuti vakomana vetriple c maroverwo avari kuitwa vetriple c mamps macouncillors but vari kuvarova vacho havana kana kubatwa havabatwi zvotaro kuti mutemo unorerekera divi 1 mutemo kuri munyika yezimbabwe hamuna mutemo hamuna zvachose utsvanyiriri ndo hurimu kutongwa nedemucheko
makadiko hama dzadiwa pastudio 7 zita hatingazotauri asi pfana pamasvingo ekubaba tikakugunununa paya pamuri kuti purezidendi mutungamiri wenyika vamwe munangagwa aiwa avo asi mutungamiri wenyika uye mutungamiri wezanupf vanhu vanofanira kuzviziva mutungamiri wenyika ndivachamisa nekuti vakabva kusarudzwa navanhu ava ava hatisi kuvaziva kuti ndevapi ava vanonzi vamunangarwa ava mundi leadership wezanupf tofanirwa kuti muzvizivo vanhu vepastudio 7 kuti haa mutiodza mwoyo muchiti purezidendi wenyika vamunangagwa aiwa mukuru wezanupf
masora sei vanamukoma jonga nevamwe vose vateereri nevashamarari vestudio 7 zvino ndoda kuti munditutsirewozve mashoko awo kuna munangagwa dambudzo watambudza vanhu zvinoi kana akada kuuraya vanhu vose anoda kusara nani munyika havaoni kuti achembera akura hazvekuti akura achembera anoshandisa vanhu kuuraya vanhu paina muchikuvaka nyika hakuna kwazvoenda zvokuuraya vanhu hazvimbose mudzikana ikonomi ngaarege zveupenzi hwachembera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mukoma wavatafadzwa ngatiore vanoti munin'ino wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo ana chiremba vari kushanda nesimba. Mutungamiri wezimbabwe miners federation muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanikwa vaine mhosva kuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe vachiendesa kuDubai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.